mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 29/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Yava nguva iya yekuti vanhu vapinde musarudzo. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vakadaidzira nezuro pamusangano wangori kudzinga kuti aiwa musi wemuvhuro uno ndopavachatiudza mazuva achaitwa sarudzo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa nhasi kutara zuva resarudzo sekuvimbisa kwavakaita.
Ukama hwechina hune chinhubu hune kuparadza Zimbabwe, uchitora upfumi hweZimbabwe chisara isina chainacho.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuNigeria nhasi kumhemberero dzekugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaBola Tinubu vakakunda musarudzo dzainge dziine mutauro wakanyanya. Mumiririri weZimbabwe muAmerica Ambassador Thaddeus Chifamba vanoti vari kufara nemafambiro akaita gungano reZim Expo rakaitwa kubva musi wechishanu kusvika nezuro mudunhu reAtlanta, Georgia muAmerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kutara zuva resarudzo sezvavakavimbisa vatsigiri vebato ravo kubhinga nemusi wemugovera. Pasi pemutemo vaMnangagwa vakazivisa nezvezuva resarudzo vanhu vanenge vave nemazuva maviri chete ekuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanopikisa vari kuchema-chema havo kuti pane zvimwe zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvakafanana nekuti vawane gwaro revavhoti, kusawaniswa mikana pane penyuro dzehurumende uye kumiswa kwenyaya dzemirizhonga zvikuru mumaruwa. Asi vaMnangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzakachena. Vamwe vanoti vakatarisira zvikuru kuziviswa kwezuva resarudzo kunotarisirwa kuti kuchapa kuti vakawanda vatange kutsvaga rutsigiro rwekupinda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta vakarerekera kubato reZANU PF vaMasimba Mavaza kuti tinzwe maonero avo.
Yava nguva iya yekuti vanhu vapinde musarudzo. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vakadaidzira nezuro pamusangano wangori kubhinga kuti aiwa musi wemuvhuro uno ndopavachatiudza mazuva achaitwa sarudzo.
Iwo mazuva anenge achifanira kuitwa sarudzo anosarudzwa sei?
Chekutanga ndechekuti sarudzo kana iri kuitwa mazuva atichapiwa anenge akusvika munana August, nekuti inofanira kuita mazuva maviri mwedzi miviri mwedzi mitatu musati mapinda musarudzo mazuva achona. Chinoitika apa ndechekuti kana zuva resarudzo rasvika mwedzi mitatu ichiripo, panozosarudzwa zuva rekuti vanhu vanoenda kudare vane mazita avo inonzi nomination kotiya. Saka unenge ZANU PF yakatosarudza kare vanhu vayo varoda kuyamiririra. Vanhu ivava vachanozorejista mazita avo kunomination court. Kana vachinge vabvumirwa voenda nevanovatsigira kana kuti vanovasapota.
Saka vanhu vanokwanisa here kungononyoresawo kuvhoterwa vasina kuenda kunomination court yamataurai?
Munhu haakwanise kuvhoterwa kana asina kunoregista kunomination court. Ikoko idare rekusarudza kana kuti rekubvumira kuti iwo wabvumirwa kuti uite sei upinde pakati pekuvhoterwa. Padare ipapo vanotarisa vanhu vanenge vakutsigira. Pane vanenge vasaina kuti isusu tiri kutsigira kuti uyu mumunominete agotimirira kana agomirira vanhu muchikwata chakaita seichi munzvimbo yakaita seiyi.
Titarisewo kuti pamutemo wesarudzo wacho vaMnangagwa vari kutara zuva iri panguva yakafanira here?
vaMnangagwa vaita nenguva iripo, nguva ichiripo, maelections akaitwawo muna August. atina kupfurikidza mwero mazuva ese taiwanita maelections aidai kuitwa muna March agonatwa muna June agonatwa muna July last time it was 31 July
zvochitarisirwa ndezvipi kuenda mberi kubva zuva iri kana richinge rataurwa
kana tichinge vadaidzira mazuva ava kusvika vanozodaidzira musi uchavharwa paramende vanenge mutungamiriri wenyika anenge ava kutonga ari ega nechikwata choma shoma vamwe vese vanenge basa ravo rinenge rapera vamirira kuchipinda musarudzo inenge iri kuuya
avo vanga vari gweta rakarerekera kubato riri kutonga rezanup f vamasimba mavaza vange vari parunare kubritain sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo vakafanobata chigaro chasachigaro webato rinopikisa recitizens coalition for change munorth america vatawanda dzokora kuti tinzwewo pamirewo bato ravo
vana vezimbabwe vanga vakamirira vaine chidokwaira chekuti vanzwe kuti zuva resarudzo ririko rini kureva kuti vanhu tanga tatononokerwa tiri kuda kuti tingopinda musarudzo imomo tingoita karikiriki tibvise varume ava tibvise vamunangagwa nezanu pf
tinonzwa vamwe vari kuti vanga vakarimirira zuva iri vari kutiwo kudii vanhu mukati mukati umu
saka mukatarisa pazvivhitivhiti apa pasocial media vanhu vanga vachingotaura kuti tanonokerwa ngavachitaura zuva resarudzo tiite zvinofanirwa kuitwa tibvise mbavha tibvise vanhu ava vatitambudza kudai muno muzimbabwe
titarisewo nguva yatarwa zuva iri ndiyoyo here yakafanira pamutemo wesarudzo
vanga vachiratidza nekunonoka kwavaita kutaura zuva resarudzo kuti vari kutya havana kunyatsogadzikana chaizvo kuti vanzwe kuti vazive kuti vakapinda musarudzo idzi vanobuda here rwendo runo aiwa havabude saka vamunangagwa vamirira kusvika kwekupedzisira kwavanobvumirwa nemutemo kuti vataure zuva resarudzo
zvochireva kuti kudini zvekumhomho yezimbabwe
nepavari kutaura apa zvinoreva kuti sarudzo dzichaitwa dzinotofanirwa kuitwa musi wa26 August usati wapfuura saka tangomirira kuti vachitaura tobva tatotanga kuita zvekutoti vachibuda pachigaro vachamisa vachipinda
avo vange vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato retriplec munorth america vatawanda dzokora vange vari parunare kunorth dakota nestudio 7 mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vari kunigeria uko vari kubatana nevatungamiri uye vamiriri vedzimwe nyika paurongwa hwekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vabola tinubu vamwe vatungamiri venyika vasvika munigeria vanosanganisira amai samia siluhu sahan hassan vekutanzania mutungamiri weniger vamohamed bazoum mutungamiri wechad vamahamad idris deby mutungamiri wenyika yesouth africa vasiril ramaposa nevamwe america iri kumiririrwa negurukota rezvedzimba amai masia faj asi vanopikisa vakaita savapeter obi vari kupikisa zvakabuda musarudzo vachiti dzakaninirwa zvemhando yepamusoro asi hurumende iri kuramba izvi uye nyaya iyi kumatare vachiwenga vakatambirwa nezuro panhandare yenamdi azikiwe international airport nemumiririri wezimbabwe munigeria vamaxwell ranga pamwe nemakurukota ehurumende yenigeria mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane university of technology muzvinafundo riki munyaradzi mukonza kuti tinzwe maonero avo
nyaya yekuti kwatumirwa nhume inova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kumhemberero yekugadzwa kwapurezidendi vatsva Bola Tinubu kunigeria hazvinyatsobudi zvakanaka nekuda kwekuti chiitiko ichocho chiitiko chinotarisirwa kunge chichiendwa nevatungamiri venyika vasingatumiri nhume kunze kwekunge vasiri kuzvikoshesa saka kana kuru kuti Zimbabwe yanga chida kutu ukama wahayo usimbarare ne Nigeria mtungamiru wenyika anga achifanda kunguenda achinora atiza kure nekeza chiti kuchiri kuitika ichi tichitari sawo kuti mafambisi wesaruzo ku Nigeria akasiya vamwe vaine zvekutaura zvakawanda nekudawo kwekuti Zimbabwe pasina chinguva iri kuendawo kumaelections zvandaitarisirawo ndezvekuti president Mnangagwa vaifanira kucreata nguva yekuti vaende vanoumba ukama kunyanyanya nenyaya yekuti avandi president venyika iri muAfrica saka vanoda kuti varatidze kuti ayo vanosimbisa ukama hwavo kana kuti vanokoshesa ukama hwavo nenyika dziri muAfrica.
Titarisewo nhoroondo yeukama hweZimbabwe neNigeria kubva kumashure uko kusvika pari nhasi.
Ukama hweZimbabwe neNigeria ukama usinganyatsonzwisisiki nokuda kwekuti tikatarisa kumashure uko kunyanyanyanya munguva yehondo yerusununguko yeZimbabwe Nigeria ndeimwe yenyika yakapa Zimbabwe rutsigiro kuti iwane kuzvitonga kuzere asi tikazotarisa nokufamba kwenguva kunyanyanyanya kubva kumalate 90s zvichiuya kumberi Nigeria neZimbabwe ukama hwadzo unenge wanga gonzo nachingai wanga usiri ukama hwakanaka.
Chingave chikonzero chipi chakaita kuti nyika idzi dzizosvika padanho ramuri kutaura iri?
Nigeria imwe nyika dzakasoropodza matongerwo anga achiitwa muZimbabwe iko zvino kubva papinda vaMnangagwa pachigaro toona sekuti ukama wakangonyarara wakatonhora hatingati pane kuvengana hatingati pane kunyanya kufarirana zvakare pane zveupfumi mutsvakurudzo yandaita ndaona kuti Zimbabwe neNigeria hadzisi kunyanya kudyidzana panyaya dzezveupfumi saka ukama hweZimbabwe neNigeria panguva ino ukama hwatisingagoni kutsanangura kuti ndehweushamwari shamwari here kana kuti ukama hwekusawirirana uri pakati nepakati hatikati pachirungu ya lukwomu.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanga vari parunare vari kuPretoria neStudio 7. Zimbabwe neChina dziri kuita musangano wezvemabhizimusi weZimbabwe China Business Forum muBeijing kutanga mangwana. Makambani emunyika ari kutarisira kuumba ukama munyaya dzekutengeserana neekuChina. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezveupfumi vari mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa kuti tinzwewo mafungiro avo.
Isuve Zimbabwe Economic Movement tinokurudzira kuti Zimbabwe ibudirire iite ukama nenyika dzinokodzera. China zvakakodzera ende zvinotifadza kuti tiri kuita ukama neChina asi tine shuviro yokuti ukama uhu waakuita kuti Zimbabwe inge ichitsvedza ichienda muna taisireva. Ukama weChina neZimbabwe haufaniri kudarika ukama weZimbabwe neAmerica.
Sei muchidaro patsananguree zvishoma ipapa?
Nekuti ukama weChina hune chinubu hune kuparadza Zimbabwe uchitora upfumi weZimbabwe uchisveta Zimbabwe ichisara isina chainacho. Iye zvino vari kusveta makomo. Makomo kwamutoko anga akanaka hachisipo. Madziva azara nesayanai. Maruzevha aparadzwa. Vanhu vachiburiswa mumaruzevha vachiendeswa kwakaparadzika kunenge gwenga kusina chinomera chiriko. Makuva edu ehama dzedu tatosiya tichipa China nokuti yanzi yawana upfumi hwepasi. Goridhe ratokosha kudarika munhu.
Ko zvinonzi wane kunoitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni zvemari nemabhizimisi anzi mamega deals ayawo zvinofamba sei kune China iyi?
China inopa Zimbabwe mari isina kurongeka. Zvinoita kuti vakuru vakuru vangotora mari vachingoshandisa zvisina kurongeka, zvisina accountability. Saka havadi accountability, saka vanoenda vanoshanda neChina. Iye zvino nhasi nyika inonzi Kenya yakutadza kubhadhara maticha nemhaka yekuti mari yese yezvikwereti yakudiwa manje neChina. Ende China yakuti chitipai nyika yenyu taakutogadzira isisu, nokuti mini munoti you owe us money, a lot of money. Zvese zvatiri kuita izvi zvine mari yeChina isina kuzoshandiswa payanga ichifanira kuenda. Mari iyoyo yaakuzodiwa. Vanenge vakutongotora power station iyo vakupindi yavo. Izvo tete hakuna mablesians. Vanenge vakutorora kuti vanedu 50 years from now Zimbabwe inenge yatongova China.
Avo vange vari vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa vari parunare neStudio 7 kuTexas muno muAmerica. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa nawo reNews Hawks mune nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma mumwe mutevedzeri wemukuru wesangano revasori kana kuti Deputy Director vaPatrick Donald Mutasa nechinangwa chekuda kusimbaradza utongo hwavo sezvo vari kuratidza kushaya chivimbo nevari kutungamira sangano reCentral Intelligence Organization iri. Bepa Naure Herald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaenda kuMalawi nemusi wechitatu kwemazuva matatu mukuedza kusimbaradza kutyidzana kwenyika mbiri idzi. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti dhora remunyika harina kwariri kuenda kunyangwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. VaNcube vanoti vachatora matanho kuridzikamisa. Bepa Naure NewsZimbabwe.com rine nyaya yekuti vanopikisa nevakanyoresa kuvhota vari kushora zvikuru Zimbabwe Electoral Commission vachiti haina kubata zvakanaka urongwa hwekunyora gwaro revavhoti kana kuti voters roll sezvo paine zvakakanganiswa zvakawanda. Vakawanda kusanganisira nhengo dzedare reparamende vanoti havasi kuona mazita avo uye vashandi vezek vanonzi kune dzimwe nzvimbo vari kukaka matende asi vasiri kushanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Magadi magadi mba Studio 7 apo nekukwasai mose vashamariri vose veStudio 7 nemasita enyu nekuwanda kwenyu makatikoshera. Regai ndipindurewo mutauriri wamunzoro kuti mazviona kapatinotaura kuti ZANU-PF yainzwi kana kuti inde musikanzwa. Vanotuma mapurisa kuti akurambidzei kuti muite musangano wenyu zvamaida kuita musangano. But vamunangagwa kubhingwa kuvaita musangano kwangufaniaitemi hatina mbunzwa vachinzi regerai munozokanganisa vanhu vezeki. Mazviona kamacharacters emapurisa emuzimbabwe munu nezvanupi zvainoita mazvionera muchadzidza.
Ndinotanga nokumhoresa vashamarari vese vanoshanda kuStudio 7 ndotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Zvinotidakadza. Ya, nhau hombe nhau yandangotaura hangu haizi hombe zvinji idoko hayo but nyaya yekungoti ndocomment about yatinoti iyo Africa Day or pakafomwa zuva rembatanidzo weAfrica African Union hapana zvari kubatsira, hapana zvari kumbobatsirana. Hazvina dai yakazosina mbofomwa hayo hapana zvari kumbobatsira kana isisu vane muzimbabwe tichitambudzika dai so vachiregerera vachirega kuti vachitadza kuudza munhu choko vachitadza kuudza vatungamiriri venyika dzedu chokwadi kuti muri kuresva basa rauta nderechii. Hapana African Union mubatanidzwa wembavha inini kuona kwangu African Union kamubatanidzwa wembavha, mubatanidzwa wembavha dzakangobatana kuti dzitisa nemari noti kuti kuti mbatanidzwa kwezvino kuti tirwise colonization tichiri under colonization even nanhasi tichiri under colonization tiri colonize unoanana neganda redu chevo chaivo tarisai zviri kuitika munyika muzimbabwe tarisai zviri kuitika kunana sudan kuti tiri kuitika vari kuti hatiendepi action yavakaita hapana kana zvakutomhete saka ziyo makoloniza acho ati vari kutongotibata urafu andotenda hangu ndinozibava china ndiri muhedrobek musouth africa hedrobek south africa
kustudio 7 makadini uko kwakadini akadini mabasa mose ndinoda kuti kuvagari vekunyatsime vagari vekunyatsime ndinokutendai nekuchuza kwamakaita Job Scala Junior ndinokutendai zvino chikumbiro changu ndechekuti ndanga ndichindoti kuvanhu vekunyatsime chiitai kuti munyadzise ZANU-PF ione kuti haina kungwara zvairi kuti yakavharira baba zvayakavharira vaJob Scala hazvishandi tiri kukumbirisa kuvanhu vekunyatsine vagari vekunyatsine inzwaiwo chichemo changu ndiri kuda kuti pamaelection sezvo mutungamiri wenyika achitara zuva nemande nemusi wemuvhuro imi itai kuti muvhotere Job Scala Junior apinde mupariamendi ZANU-PF ione kuti kunyatsine hakusisiri kwezanupf inzvimbo yeCCC ndatenda zvangu kuvagari vekunyatsine
Makadini vashamarari makadi vatereri mose I want to give in response to the issue yavanhu vari complain about vanhu vakasungura mumajere tinonzi ruregerero tofanira kuchinzwisisa ruregerero munoregerewa kunyange aita mhosva akakura zvakadini chirauraye munhu munoregerewa saka imi muri kuramba nyaya yekuti munoregerewa muchimidzi chero mutungamiri wacho apinda nesu chamisa hapasi pakaita nyaya yekuregererana kwavanhu wichimidzi hamusi makristu mukristu unoregera munhu chero aita mhosva akadini kana yamuchiramba nyaya yekuregerera hamusi makristu wichimidzi muri kutaridza kuti utungamiri hwenyu hune mweya wobutsinya hamuna mweya wekuregera saka nyaya iyoyo please gadzirisa mutauro wenyu
makadi pastudio 7 isiro kuno kugaro togara kuno kumasvingo tachida kuti vazivivavo kuti tida kuti mota wadzive kutizozitora kuno kuti kwazise kurejista kuvhota vanhu tichakawanda ti kunoku usina kurejista kuvhota kunoku tatiri kukumbirawo kuti vatibetserewo nedzimota dziya dzaimbouya dzichitora vanhu vachindorejistawa kuvhota vachipfurekedzewa kunzvimbo vozike zvinezvi vanhu vakurejista kumahofisi makuru kuno namasvingo isusu tiri kumasvingo bhati kwatiri manje vanhu vekurejista vanhu kuvhota vasisiko saka tachikumbira kuti tibetsere kuti tikwanisewo kuvhota
mazuvai tinokutaura kunoshuwisa zvakanyanyisisa kwatiri chidhigwa nehurumende yezanupf zvavari kuita kune vanhu vari kutambura vari kuzama kuti dei vararamisa mhuri dzavo nokunonga nhoko asi vanowanikwa vachitorera vanhu machira mubhodha nenguva inei chando ino vanhu vachi pererwa nezvimari zvavanga vachizama kuendesa vana vavo kuchikoro asi vachiba mamiriyoni nemamiriyoni asi vanorwadziwa nemunhu ane machira maviri chaivo kuti andopa mwana wake ruzivo rwokuchikoro ivo vashomashoma vachirarama vachirya uchi nemukaka zvenyika zviri kuitika kubhedhiriwa zviri kurwadza zvisingaiti
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mauto enigeria mwedzi uno akanunura vamwe vasikana vatatu vakanga vapambwa nechikwata chinopurikidza mwero chino cheboko haram chave nemakore mapfumbamwe apfuura kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwedunhu rebono vasikana vakapambwa ava vanozivikanwa nekuti chibok girls Boko Haram yakarwisa chikoro chehurumende muguta rechibok ndokupamba vanasikana vakawanda vazhinji vevasikana vakasunungurwa kuburikidza nenhaurirano asi vazhinji vavo vachiri munhapwa kusvikira pari zvino muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumiririri weZimbabwe muAmerica Ambassador Tedious Chifamba vanoti vari kufara nemafambiro akaita gungano reZim Expo rakaitwa kubva musi wechishanu kusvika nezuro mudunhu reAtlanta, Georgia. Ambassador Chifamba vanoti vakatora mukana wekusangana nevanoita zvemabhizimusi vechitema muguta reAtlanta kumucheto wegungano iri. Vemabhizimusi vemuAmerica vakawanda havasi kuratidza chido chekushanda neZimbabwe iyo inogara ichipomerwa mhosva dzekutonga nedemo. America yakatotemera vamwe vatungamiri vehurumende zvirango zvekufamba ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, asi Zimbabwe inoti zvirango zvakauya mushure mekunge vatora minda kubva kuvachena vashoma kuenda kuvatema. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 naAmbassador Chifamba nezvenyaya iyi.
Chirongwa chatafambira kuAtlanta kuuya kuzoonana nevana veZimbabwe vari muno muAtlanta, tinoiti Diaspora Outreach Program. Chiri chirongwa chatinounza embassy kune vanhu vedu. Unongoziva America iyi nzvimbo hombe ine 50 states, kuti vese vauye kuDC, kuWashington DC kune embassy. Ikuru sei kune avo vane mhuri, zvinovadhurira zvikuru kutenga mari ematickets, kuzotsvaga mahotera nekuita sei. Saka patinofamba tichienda kune mastates akasiyana-siyana kuitira kuti tiunze embassy kuvana veZimbabwe. Minzirai kuti ndozvatakafambira kuno kuti tizobatsira vana veZimbabwe uyezve tizomiririra Zimbabwe muno muAmerica. Chepiri ndechekuti tinenge tichiuya zvakare kuti tizotsvaga mabusiness opportunities, especially kutsvaga mapotential investor kuti vauye kuzoinvestawo kuZimbabwe. Kune mikana yakawanda, ingave yemining, ingave yeagriculture, ingave yetourism. Pachirongwa chatatinacho inoita takanangana neBlack Chamber of Commerce iri muAtlanta, uko kwatakaita misangano yakatifadza zvikuru.
Misangano iyi yakafamba sei?
Misangano iyi yakafamba zvakanaka zvikuru. Taive takatarisana ne1 veBlack Chamber of Commerce and chepiri tanga takatarisana nekuti tiite kudyidzana kwakanaka nemauniversity. Saka mudelegation yedu tanga tiina permanent secretary veKuministry of Higher Tertiary Education, Science and Technology and Innovation. Avo vatanga tifambe navo kuti tione kuti mauniversity edu yekumusha angaite here ukama nemaBlack universities ari kuno uko kuAtlanta, Georgia.
Tinoona zvakare muri pachiitiko cheZim Expo. Zim Expo yakakosha sei?
Zim Expo yakakosha zvikuru nezve yekuti tinenge tichida kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite mabhizimisi kuno kuAmerica uye vaitewo mabhizimisi kumusha. Shoko ratakauya naro, ratakatumwa naro naPresident vedu reEconomic Diplomacy, nderekuudza vana vese veZimbabwe kuti maopportunity ari kumusha, kungave kuagriculture, kumining, kutourism, kumanufacturing, across the board, kuti maopportunity iwayo ari available kune vana veZimbabwe vari kuno sekuve available kwaangoitawo kune vana vari kumusha.
Asi pane vamwe vanomboti ivo nemamiriro akaita zvinhu munyika, ukaita investment inozodzoka here mari yako?
Hongu, inodzoka. KuZimbabwe yezvino kune maopportunity akawanda. Ndofunga makanzwa kuti tine maspecial economic zone yekuti mukainvesta imomo mari yamaunza yamauya nayo and imwe yacho munenge matokwera taka kuno kuti muuye kuzoinvesta, ndichikwereta chinoda kubhadharwa nemaprofitiwo nemadividends enyu munodawo kuti muashandise kuno. Saka zviripo zvirongwa zvinobatsira vana veZimbabwe and all other foreign investors kuti vakauya kuzoinvesta kuZimbabwe vanokwanisa kubudisa mari yavo necurrency yavanoda.
Avo vange vari mumiririri weZimbabwe muAmerica Ambassador Tedious Chifamba vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kutarisirwa nhasi kutaura zuva resarudzo sekuvimbisa kwavakaita. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga vari kuNigeria kumhemberero dzekugadzwa kwemutungamiri wenyika yemutsva vaTinubu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokutendai, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiya muina Chris Gande achikupai chirongwa cheSindebele.